Kazuwai Kazuwai Murie Zimbabwe, Kazuwai Tereriwe Studio 7, ndino shanda muchirongwa chekutapa nao, Media and Journalism. Ndane makore anokwana masere, ndiri muno munyika ino.
Tinozwa kune dzimwe nyika kuine kugununguna kwevana venyika idzodzo vachiti zvisarwa zvekune dzimwe nyika kusanganisira veZimbabwe muri kuvatorera mabasa. Makatambirwawo sei muLesotho panyaya iyoyo?
Izvozvo chinoitika ndechekuti munyika dzakaita seLesotho dzisina skills akati nyanyei kukura. Kana tichiuya tichibva kuZimbabwe tinouya tobetsera kuupgrade maskills evanhu varimo. Ndizvozvo vanhu vazhinji vanoti tinotora mabasa avo nokuti patinouya muno tinouya tiine yatingati experience, toshanda on a more management level. Asi nokufamba kwenguvawo vanozoonawo kuti pakushanda kwese kwatechiita tinenge tichidi tichitova upgradawo kusvikawo vazhinji vakutozoona kuti vakatozosimudza malevels emaskills avo nokuda kwekunge tiri muno.
Saka muchiri kushandira vamwe here kana kuti mave kuzviitira?
Chakazoitika ndechekuti muna 2020 pakaita COVID pandemic payakaita breakout, ndakabva ndachiregerawo zvokushanda kumanewspaper kwakubva ndadi ndatangawo kampani yangu yeonline newspaper inonzi The Mail. The Mail Lesotho.
Zvii chaizvo zvamune muchiita?
It's an online newspaper. Saka rakabva raedhawo kune nhamba yemapublications anenge achiitwa muLesotho. Uchidaro unobva wacreata maemployment opportunities not only for you but kune vamwe vese even Basotho vari muno. Saka zvakavafadza zvikuru.
Mune vana veZimbabwe vamuri kushandawo nawo here kana kubatsira mubasa ramuri kuita iri?
Chinoitika ndechekuti mwana wese weZimbabwe kana aenda kunze unotonge uchiziva chawakafambira. Tese takafambira kudi kuti tikwanise kunge tichikurudzira pachezvako iwe munhu, but also unenge uchida kukurudzira mhuri yaunenge wasiya kumusha, not only mhuri yako chete but dzimwe nguva unotoona kuti extended family inotozodawo rubatsiro kwauri. Vangava vekure kana vepedyo, asi vese vanoda rubatsiro unokwanisa kudi kuvabatsira. Ini ndozvandakaona zvichiitika kwandiri.
Basa ramuri kuita kuLesotho ibasa ramakadzidzira ikoko here kana kuti ibasa ramaiita muchiri kuZimbabwe?
Iri ibasa randakatanga kuita muna kuZimbabwe since 1991. Then ndikashanda kunana Financial Gazette nanani all those newspapers kuzosvikao manetsero aiita zvinhu. Ndakazokwanisa kunge ndichibuda ndichinoshanda kuNamibia for about 5 years. Mukamboti dzokerei kumusha tichitanga rimwe zvibepa rainzi Zimbabwe Mail, but hazvina kuzofamba zvakanaka. Ndopandakazouya kuno kuLesotho. Saka iri ibasa randagara ndichiita. Saka ndiri kutongoona kuti riri kutondibatsira pane zvese zvandiri kuita.